Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unonipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unonipa simba.
Kana daka nisa,
nisa kaku kama,
ini kazi mfundisi Andrew Mjalala ndakabere kwa ku Masvingo ku Zimbabwe ndika wakudaidza kwache muma 1993-1994 ndika kupende kwa kwa Bible College ndika pedza 1997 kwa Harare ndika chora kondo ye Bible Temple kupende kwa za Holiness Church kubva 1997 kusvika 2008 ndakazomuruka ndouya kuUnited Kingdom kwandiri kutrena again kuti ndivandudze chifundisi changu ndiri kushanda nechurch yeUnited Home Church.
Ndinoona kuti munoenda muzvipatara kunoona varwere, munopinza zita ramwari sei kumunhu ane chirwere chisingarapike uye ari kurwadziwa? Munotaura naye sei kuti anzwisise kuti Mwari ane nzvimbo munyaya iri kuitika kwaari?
Vazhinji vanhu vatinoenda kunoona muzvipatara vanenge vari vanhu vanenge vari nhengo dzesvondo yedu, asi mukuenda kwatinoita tinovaona tichivakurudzira kuti Mwari ndiMwari vakanaka munguva dzose, tiri munguva dzatinenge tichirwadziwa kana kuti munguva zvinhu zvatinenge zvisingafambi zvakanaka. Asi Jehovha ndiye mufudzi wedu, kunyange tikapinda nepamupata womumvuri worufu hatingatongotyi nokuti anesu. Saka Jehovha, tinonyanya kukurudzira vanhu kuti vafambe vakasimbirira pana Mwari kunyange zvazvo neimwe nguva mamiri ezvinhu asina kuita zvakanaka. Kwozoita kuti kune vamwe vatinosangana navo vanenge vasina chitendero, kana kuti vanenge vasingatendi kuna Mwari, kana kuti vanenge vasingatendi muna Mwari sematendero atinoita. Tinokurukura nezvavo kana kuti navo pamusoro pezvorudo rwaMwari, kuti Mwari ndiMwari ane hanya neupenyu hwavanhu vose, zvisinei kuti ivo vanotendera Mwari sematendero atinoita here.
Munoona mutsauko here patarisiro yemurwere mapedza kutaura naye kana mapedza kunamata naye?
Varwere vazhinji vanenge vari vanhu vane tarisiro yokuti kurwara kwavo kuchaita zvakanaka. Kazhinji basa redu sevafundisi nderekusimbisana navo mumavonero avo avanenge vachiita kana kuti mune zvavanotendera. Kana vari vanotendera muchitendero chechikristu, kuvasimbisa pachitendero chavo anogona kunge ari munhu ane chitendero chakasiyana nechangu. Zvinobatsira kuti iwewo semufundisi umusimbise pachitendero chake. Kana ari munhu asina chitendero, ane zvaanotenda maari, chinhu chakakosha kuti iwe muone sezvaunotenda mazviri, but at the same time uchisimbisawo zvaanotendera mazviri. Saka ndinoona kutenda kwavanhu kuchisimbiswa kana akawana umwe munhu waanotaura naye zvinoenderana nezvaari kusangana nazvo kuti amusimbise mukutendera kwake.
Mudzimai nemurume wake vane dambudziko rekubuda mumba nekusavimbana, munopinza zita ramwari sei pakuvayananisa? Munozvikwanisa sei kana masangana navanamati vemuchechi menyu vanenge vane dambudziko rakadai?
Kana paita dambudziko rakadero, panenge poda kuti vanhu vatere pahwaro hwewana vanhu vaudzise kuti inonzi wanano chii, kuti zvinodiwa pawanano zvii, nekuona kuti vangabatsirwa sei padambudziko ravanaro, zvikuru sei kana pasi pava nekusavimbana kuti munhu ava kubuda mumba achiti gumbo mumba gumbo pashi tinenge zvoda kuti varangarizwe rudo rwakavavambisa imba iyoyo vavangatarisira I think general principle ndeyekuti zvaunoda kuti mumwe munhu akuitire ndo zvaungada kuti uitire umwe munhu zvokunga ndo mitemo ine gumi kana kuti mitemo miviri yakasimbiswa najesu kuti ida mwari wako nomwoyo wako nesimba rako nezvo zviri mauri kugodawo kwako iwe kuda kwaunozviita saka ndokunga ndo hwaro hungabatsira kana kwaita dambudziko rakadaro zvakare nokuti kana uchida munhu unokwanisa kumuregerera zvakare kana uchida munhu haukwanisi kuramba uchizokusimbira pane zvaunenge wakamutadzira
nhasi Easter Sunday zuva iri rinorewe kuvanhu uye chii chavanofanira kuziva nezuva iri muupenyu hwavo
chinhu chakanyanya kukosha chandanga ndichifunga panguva yeeaster kana kuti yepaseka ndechekuchidzidzo chatinodzidza pana jesu zvekuti iye akatakura zvitadzo zvavanhu vose pasi rose kunyange zvake iye akanga asiri mutadzi akagona kuva munhu aitakurira mitoro yavamwe ithink kuti panyaya yeeaster inyaya yokuziva kukosha kwakaita kutakura mitoro yavamwe zvikuru sei vaya vasina manzwi kana kuti vakatsikirigwa kana kuti vasina simba kana kuti vasingagoni kuzvimiririra vega ndivo vanhu vaimiririrwa najesu ivavo zvirema namapofu chirikadzi nepambi vakanga vasingagoni kunzi vari vanhu vane chimiro asi jesu ndo vanhu vaaimira navo ndokunga ndo meseji yangu kana kuti ndo donzvo guru rekuti kana tichirangarira kumuka kwajesu tinorangarira tarisiro iyoyo kuti isisi tikwanise kumirira vamwe vanhu vatingagoni kuzvimiririra vega
munofamba muchienda mumahospitara muchiona vamwe vanenge voita sokuda kuora moyo munotaurazve navatendi venyu vanenge vane matambudziko mudzimba shoko renyu rokupedzisira kuna vanhu vakadai vane nyaya dzakadai mudzimba dzavo kana muupenyu hwavo tipewo mashoko enyu okupedzisira akanangana navo
mashoko angu okupedzisira anga ndingamatora kubva kuna mapisari ma-23 ndinoti jehovha ndiye mufudzi wangu hapana chandingatya anofamba neni nguva dzose anondiratidza pamafuro manyoro anonditungamirira pamvura dzinotonhorera kunyange ndikapinda nepamupata womuvuri worufu handingatongotyi nekuti aneni munhambo dzose saka kuziva kuti mwari haatisiye kunyange vanhu vakatisiya kunyange shamwari nehama dzatina kurira kure asi jehovha anoramba anesu munhambo dzose
aiwa Pastor Andrew tinotenda zvikuru namashoko enyu
tinotenda chaizvo nenhambo yamachipawo yokutaura nei
Kana daga tuba, 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 k